Nera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera gunyana 28 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Evans Zininga ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi sangano reZimbabwe Human Rights Association ZimRights raparura gwaro rinoratidza mamiriro rakaita zvinhu munyaya dzerunyararo munyika vamwe varimi vorasikirwa nezvipfuyo nekuda kwekutenga chikafu chine muchetura Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa anoti ave kuomerwa nekuda kwekusamira zvakanaka kweupfumi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano anorwira runyararo munyika akaungana paNational Arts Gallery muBulawayo Sondorino apo Zimbabwe Human Rights Association, ZimRights, yakaparura gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzerunyararo nekodzero dzevanhu rinonzi The Broken Calabash State of Peace Report 2023-2024. Gwaro iri rinobata nyaya dzakasiyana-siyana munyika kusanganisira yegugura hundi iyo yakauraya vanhu vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 kuMidlands neMatabeleland. Masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze anogara achishora nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika. Asi gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoramba kuti munyika muri kutyorwa kodzero dzevanhu vachiti masangano aya anoudzwa zvekuita nevekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikamai bere.
Muguta reBulawayo isu seboka reZimbabwe Human Rights Association ZimRights tichitungamirirwa nema peace committee edu ekuMatabeleland neMasvingo takaparura gwaro regore rinonziro state of peace report rinonanganidza gore negore kuti isu senyika takamira papi nenhau yekuumba runyararo gwaro regore rinozikanwa nekuti iro the broken calabash the state of peace report
ndezvipi zvikurukuru zviri mugwaro iri
gwaro iri rinonanganidza kubudikidza nemakomiti atinoshanda nawo munzvimbo dzakasiyana siyana kuti ndezvipi zviri kutadzisa vana veZimbabwe kugara zvakanaka uye ndedzipi nzira dzatingashande tese senyika kugadzirisa matambudziko iwaya.
Vakauya kumusangano uyu ndivanani?
Vakaunganirwawo nevanhu vakawanda zvikuru vanosanganisira vamiririri vemasangano akazvimirira ega, mamembers eZimRights anobva kumatimana enyika, vemasangano maindependent commissions anorwira anomiririra vekodzero dzevanhu, vatungamiriri vematunhu nemakomiti atinotiwo mapeace action committees eZimRights akatungamirira basa rekunyorwa kwegwaro irori. Iri gwaro rinobuda gore negore. Rinoratova gore rechina akateedzana muchirongwa ichochi. Chinangwa chiri chekuti vanhu vakwanise kugarisana zvakanaka sezvinotarisirwa nebumbiro redu remutemo pasina mhirizhonga kana bongozozo.
Saka zvamakaona imi ndezvipi mutsvakurudzo yamakaita?
Zvakaonekwa izvo kuti vanhu vazhinji vari kugunununa nemashandiro anoita ivava vanochengetedza mitemo ne vanoona nezvekumiswa kwevanhu pamatare edzimosva. Saka zviri kutadzisa vanhu vazhinji kurarama murunyararo kana kuti murugare. Masangano akaita semapurisa chematare edzimoswa, masangano akaonekwa akakosha zvikuru mukuti vanhu vange vachirarama vakadziviririka uye vaine kudekara mumamana mavo.
Mune kurudziro here dzamunozosiya kuenda mberi zvinozofamba sei?
Tubasa redu semasangano akazvimiririra ega ndere kutora mashoko aya toaendesa kunavo vane simba rekubatsira kuti marecommendations iwayo anga achifambira mberi. Isu sesangano rakazvimirira rega tine maround tables eduwo atichange tichiumba mumatii mana enyika anonyatsoongorora kuti pfungwa idzi kuti dzishandurwe dzikwanise kunge dzichiitika pane zvese zvekudiwa nevanhu izvi. Ndeipi roadmap yatingabude nayo?
Avo vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzikama ibere vari parunare muHarare. Mumwe murimi akarasikirwa nemombe dzake sere kuUmguza kumateveleland mushure mekunge dzadya chikafu chakanga chine yuria chakanga atenga kune vanogadzira kudya kwezvipfuwo vekambani yeFivet kuBulawayo achifunga kuti ndiko kudya kwemombe kwavanosungotenga nguva dzose. Muzvare Zodwa Due vakaudza Studio 7 kuti vave kufambira nyaya dzemuripo pakurasikirwa uku. Kambani yeFivet inoti iri kuita tsvakurudzo pamusoro penyaya iyi. Mumwe murimisi anobatsira veruzhinji kuBulawayo vaMandla Ngomo vakaudza Studio 7 kuti varimi vanofanira kungwarira kuchengetedza zvipfuwo zvavo zvikuru sezvo rinoriri gore renzara rine mafuro mashoma. VaNgomo vanoti zvipfuwo zvinosvika kumamiriyoni maviri nematatu zvinogona kufa nenzara gore rino. Hurumende inoti iri kubatsira varimi nezvekudya zvezvipfuwo mumatunhu ari kumateveleland neMidlands sezvo kuriko kwakanyanyira kuwandira nzara. Anoita zvemitambo yemafirimu, kusetsa vanhu nekutaura zvekurudziro, Nigel Maritinho, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor kana kuti Nijo, ari kushanya muAmerica maakaita gungano rakakokerwa nesangano reYork Magic kuTexas svondo rakapera. Vakuru vekambani yeYork Magic vakaudza Studio 7 kuti vanhu anga ari mavhu nemarara kuzoona Nigel achiita zvidavado zvake. Tabata Nigel kuti tinzwe zvizhinji nezvake.
Ndakazotumidzwa, ndingati ndakatumidzwa, ndakazotumidza mazitesa ndakushandisa akangogamuchirwa nevanhu after getting into kupinda mucomedy 2017 ndopakatanga rwendo rwacho ipapo until now.
Zvakatanga sei izvi kuti muti ndakuda kuita zvekusekesa vanhu izvi?
So pane zvimwe zvinhu zvaunenge wangogara uchinzwa mauri kuti inini ndiri munhu akadai. Ndikasvika pana vanhu vachitaura nyaya dzavo kakawanda ndinopedzisira ndakungotaura zviri kungosekesa vanhu, zviri kuvaraidza vanhu. Asi ndichikura handina kugona kunyatsonzwisisa kana kuziva kuti chinhu chandinogona kutoita sebasa kana kutoitawo zvinenge zviri serious. So pakutanga kuzova nezvesocial media 2017 tandiri kuchurch tichigadzira musangano weEaster semayouth, ndobva tagadzira kavideo katakagadzira tichitotraya kungokurudzirawo vanhu kuya kumusangano. But kavideo kakabva katenderera kuna vanhu vakawanda. Ininiona ndatoshamiswa kuti vanhu vatonakidzwa neizvozvo, ngatiregai ndizame futi zvinhu. Tikawana same result iyoyo. Saka ndopa ndakabva ndatongoti izvi ndinogona kupota ndichizviita, but ndandisorowo kuchikoro hangu ndichita degree rangu reengineering time iyoyo. Saka on the side na ndangotanga kuita izvozvo, tagadzira page paFacebook, tagadzira account paYouTube, tagoita tichingodaro tichingoita kuri kungofara kungonakidzwa zvisina kana pfungwa yekuti mangwana ringazoita basa.
Inoronde. Iwe, wandifundutsira waita degree reengineering.
Yes, electronic engineering.
Vakomana. Ko vanhu zvavanofunga kuti vanhu vemafirimu nemadrama nemaskits aya ndezvechirombe-rombe nemagitare. Mune makatoenda kuchikoroka vakomana?
Tini takambonyepedzerawo kuti tiridza mbichana.
Saka manje, vabereki, hama, shamwari, vakati kudii vachiona mukomana achiti uko anomboenda kuchikoro achitoita degree rake asi uko akuita zvekunge zvekuekta ekta. Chii vakati kudii nazvezvo?
Saka maitiro andakazviita akaita kuti ndisanetseke stereki zvisakonzere mutauro ndekuti chekutanga chikoro handakumbobvira ndasiya. Ini chikoro changu ndaingozviitira ndakanyarara. Vachiono hawo zvandiri kuposta posta vachingoti munhu ari kuti ari kunakidzwa. Chikoro ari kungoenda. Then pandakapedza chikoro ndanga ndakutoita kakuona kuti zvandikuitaizvika izvi zvinenge zvine pfundudzo izvi. Asi handina kumbobvira ndakaita ira announcement zvakare kuti saka ini varume hama handisina zvimwe zvandichaita. Ndakutosimbira neizvozvi izvi.
Vakangoona zvaakuitika.
Ehe, kusvikirawo munongoziva kuti vabereki vedu pai pavanombotityira nekuda kutirambidza. Ndakazodzidza kuti hakusi kutivenga. Asi kunenge kuri kuti dzimwe nguva ari kutraya kufunga zvaanoona kunge ndo zvakatinakira. Saka pavakatoona kuti munhu ari kutowana chouviri anenge atozomboshedzwawo kakati abhadhirawo kamari atitumirawo kamari havana kuzombobvunza kuti saka basa uchiri kutsvaga here iwe. No, maitikiro azvakatomboita iwayo.
Irwendo. Ngatichitarisai iro svondo ratiri kubuda iri. Timu rangu rese ndiri kungoona riri kungoposta posta vamwe vakati makaita seiko vanhu kuTexas baba.
Takangosangana tikatandara ngoma. takangosangana tikatandara and zvechokwadi takava nemutambo muhombe. It was a very, very big successful show. And tisingangoverenge chete nyaya yehuwandu hwevanhu vakauya. Kunyangwe mufaro wangu wangori pakati pevanhu zvisinei kuti ininiwo ndazoperforma zvakaita sei but just the fellowship yanga iri pakati pehama.
Vanoda kuona izvi zvamunoita izvi pasara munoita mabata YouTube pano tombokonai kumafacebook nekumwe kumwe kwakasiyana siyana vanokuwanai kupi?
Right, saka vakangotsvaga kuti the Flick Pastor whether pa Facebook, pa Instagram, pa X, imbonzi Twitter, pa YouTube, vano wana basa iro. So even vanenge vachida kuti contacta for business, vano kwanisa kushandisa futi ma platforms iwayo. Ma messages edu, we do our best to make sure kuti pazuva tarisponda munhu wese atumira message atitsvaga. Haruda kutibata for any kind of work.
Uyo ange ari Nigel Maritinyu, anozivikanwa zvakanyanya nerekuti The Slick Pastor, kana kuti Nijo, ari parunare kuTexas neStudio 7. Mamwe madzimai anorarama nekutengesa bonde kumaruwa mudunhu remashonaland central, anoti kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzeupfumi nekutadza kukohwa zvakanaka kwavarimi kwave kupa kuti basa ridzikire. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Mamwe madzimai aya anoti varume vave kutadza kubhadhara mari yavanotarisira inove madhora ekuamerica mashanu kana kuti $5 pakufadzana kwenguva pfupi uye madhora makumi maviri kana kuti $20 kana kupfuura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vanoti nguva yakare varume vaibhadhara pasina kana kuchema-chema izvo zvaiita kuti vawane mari yekuzviriritira nevana vavo. Mumwe mudzimai ane makore makumi maviri nemashanu anoda kuzivikanwa nezita rekuti madzimai anoti varume vave kuda kubhadhara dhora rekuamerica rimwe chete kana maviri panguva pfupi.
Apa haichanyanyo buda semabudira aita kare. Ezvino zvausanyanyoitawo mari kana ari mangwe maflows. Ndoda kuti mvuri munhu makazarawo maflows.
Madzimai vanoti zvinhu zvaoma zvekuti nguva zhinji vamwe varume vari kutadza kubhadhara kana mari shoma yacho. Mumwe anozivikanwa nerebasa rekuti manjenjenje ane makore makumi maviri nerimwe anoti paakatanga zvechipambi aimbowana madhora makumi matatu pazuva asi iko zvino ave kutatarika kuwana kana madhora gumi chaiwo pazuva. Kushomeka kwevarume vari kubhadhara bonde kwave kuisa utano hwemamwe madzimai munjodzi sezvo vamwe varume vanenge vachida bonde risina kudzivirirwa nemari yakawanda. Mumwe mudzimai wekushamba ati anoda kuzivikanwa nekuti amai Tanaka anotsanangura. Vachiwo dzimwe nguva vanobirwa.
Mapedza kuita point sokuti matorana woti ndiri kuda night senangu kutobva kuti ndipe mari yangu kana kuti mapedza kuita point zvokumatoosukuvobva toti ndipe mari yangu izvezvi
chirongwa ichi chinokurudzirawo kuti madzimai anotengesa bonde aongororwe ropa pamwe nezvirwere zvepabonde. Vanowanikwa vaine utachiwana hweHIV vanobva vapinzwa muchirongwa chekurapwa. Mukuru weNAC mudunhu remazowe kumashonaland central Muzvari Mesi Madhombo vanoti basa rekutengesa bonde pane nguva yekuti rinenge ririsabhadhare nekudaro vanodzidzisa madzimai aya mabasa emaoko.
Vamwe tinotaudza taunoenda kubvava kuzvidzidzira tafuratire tine mazai usi usati wakeswa uchitengesa mazai usati wakeswa uchitengesa chiairtime hauite desperate vose vanobvemo vanosvika padesperate chenekuti vanoti dollar for two vose usikuvo haanombokeswa nditi ari kufunga kuti mangwana mwana akuda kuti akuda kudya chingwa but handina kana dhora ungati uyaizvenisiri tiribatanidzai dhora muite sei mumwe but kana uite lifeskillo kuita kutengesa mazai tine vanhu vakuti
mumwe akabatsirwa nechirongwa cheNAC ndimuzvari muchaneta anoti aiita bonde risina kudzivirirwa.
Ivingavapfika kondomu kwacho tatisingatombozive asi ivo zvino zvanezivo rokuti kondomu rokova sei.
Zvekushambadzira zvepabonde kana kuti solisting kana kupa vanhu imba yekuita zvepabonde kana kuti brothel hazvisi pamutemo sekutaura kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu zvikuru madzimai amai Sepi Ndlovu.
Torambidzwa nemutemo weZimbabwe chitori express kana kuti chitori direct inorambidza kunonzi kukwevesaisa kwekwe kwekuti unonyatso uchibuda pachena kuti nendidaivhuda uchimira pastreet uchiita zvezvavanoita zvekuvhura mabhachi kana kuti zvezvavanoita zvekutengesa zviri pachena ndozvinorambidza inonzi polisiting iyayi. Polisiting nekuita zvemabrothels zvokuti une imba or something chiri kushandiswa nemasex workers for their work izvozvo zvinorambidzwa ndozvinhu zvakarambidzwa zviri express.
Uye yave mhosva inoendesa munhu kujeri kuita zvepabonde nemusikana asati asvika makore gumi nemasere zvisinei nekuti anenge abvuma here. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Audrey Mupfumbu avo vanoda kuzikanwa nezita rekuti Gogo Chihelele vanova chizvarwa cheZimbabwe chinogara imo muno muAmerica kuPennsylvania asi pari zvino zvino vari kuvaka muzinda wavo kumusha wavanoti vachada kuzonozorora kana vachinge vaenda pamujikandigere. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu Gogo Chihelele. Mungatitsananguriro kuti zvakamira sei pane zvirongwa zvamuri kuita kumusha kuZimbabwe.
Ndakauya 2000 ndaifarira kuona kubudirira kwakanga kwaita baba vangu. Baba vangu vakanga vari munhu aigona kuchengetedza mari. Ini ndikati nerimwe zuva mari akandikomborera ndodawo kuita sepasvika baba vangu. Saka pandakaona kamukana kekuya kuAmerica ndakatanga kudzidzira kuchengeta mari zvikuru sei kuita atinoti pachirungu maround. Ndo ndakatanga kuita ndo mamwe akandibatsira.
Pari zvino makavaka kupi uyezve zvamira sei?
Ndakatanga kuvaka imba kunonzi kuTen World. Ndokwandaiti kana ndichinge ndachembera ndichanogara. Asi zhira yacho yekusvika pamba, road yacho yanga yakaipa zvekuti ndakati ndachembera ndingakwanisa kudriver pakadai. Then pane mushamwari yangu ainzi Omi akanga apedzawo kuvaka yake imba pandakapedza kuTen World. Achibvati Audrey ini ndakuvaka futi imba. Yati Mari tachembera zvanzi iwe ndiwa chembera asi ndiri kuvaka imwe. Zvakandipa shungu yekuti ndivake futi imwe. But nemakore andakanga ndanawo ndakanga ndabva kutena 6 years ndikati shuwa ndingazvigona. Asi nekuda kweshamwari yangu inonzi Omi akandiita kuti ndizvikwanise nekunamata zvese pamwe.
Makawanikwa muchiitenga nzvimbo yekuvaka kupi uyezve zvazviri nyore here kuti muvake kuZimbabwe imi muri kuno kuAmerica?
Pakutenga tendi ndo pakanyanya kutora time yakareba. Ndaide ndakavaka imba ndakaipedza kare. Zvakanditorera makore anoita matatu ndichitsvaka kwekuti ndivakire nekuti ndaiti ndikawana kwandawana tendi ndinomwe mwana wangu aibva ati mama mafunga kuti sekuru vaingada kuti mugare ikoko. Sekuru vaigara kuGlenlawn uku kwamawana uku handikufariri. Saka ndine vanhu vatatu vandoda kunyanyotenda vandinonyanya kuda kutenda zvikuru. Kunoti Mr. and Mrs. Kelvin Masquela ndiye umwe aindibatsira kutsvaka mastendi neumwe anonzi Teach Mulambo navagwiza. Vanhu 3 ivavava ndo vaindibatsira kutsvaka mastendi. Vaiti umwe wavo akatanga kuenda ndi Kelvin nemudzimai wake vofarira tendi. Kwechiti Teach ende unoona kuti kwafarirwa kwakanaka here? Teach oti haakuiti. Vagwiza vaizoenda vobvuma kuti zvinoita saka kuti vawirira nevari 3 ndo zvakatora makore matatu.
Zvadaro zvakazotora nguva yakareba sei kuti muvaki
tendi? Ndakazoiwana kunonzi kushawasha hills 2021 April. But tendi iyi yaidhura yaita 65,000. Inini cash ndakanga ndine 35,000 ndikati komanje imwe 30,000 ndichaiwanepi? Ndopandoda kuti kuita kwamwari kunoshamisa. Ndakaenda kubhengi ndichida 30,000 bhengi rikandinyima rikandikuti tokupa 15,000 ndikazokumbira umwe mukadzi ndiakazondipa imwe 15,000 ichibva yakwana mari.
Tinoona makarindimura aiwa imba yakanaka chaizvo asi panga pasina here zvokubirwa kana zvimwe zvakadaro?
Ipapo ndopandoda kutenda mwari because vakawanda vanondudza kuti ndakabirwa ndakabirwa. Ava vagwiza vakandi batsira kuvaka imba ndo vakatanga kundibatsira ye Ten World. Ipapo ndimbotaura zvishoma mai vangu vakanga vandiwanira stand ku Ten World. Paita makore 10 ndisina chandaita vakati mwana wangu oda kuti ndifere usina kuvaka imba. Ndikati mama vanhu vari kubirwa mari saka inini ndotya kuti ndichabirwa mari. Zvikanzi alright ndoda kuti ndikupe munhu achakubatsira kuvaka imba iyeye munhu kana aramba then woregera. Ndikati ndiani? Zvikanzi murume anoitwa vagwiza. Vagwiza ava vakaroora munin'ina wangu ndiba munini vangu ndishuva ndavataura navo vagwiza vakabvuma vachibva vandivakira imba yekuTen World. Ikapera yapera ndaona kuti kune makomba rodhaiti ndikazovaaprocha 2021 tazowana sendi. Ndasaka mukwanisa here kuvaka futi iyi? Vakati aiwa ndinokwanisa. Vakatanga kundivakira yapera pasina kana 3 years.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Yasvika nguva yekupinda muchirongwa Upenyu Hwedu, Our Lives, icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin mudunhu reMashonaland Central. Muhurukuro yatiri kutarisa nzira dzavanoshandisa dzekukumbirana dzomvura kuna Musiki. Munoreva here kuti kana dai makaita chivanhu ichochi ichinokunda iyo ana El Nino nekushanduka kwemamiriro ekunze uko?
Dzakaita kana kukumbira mvura notora waiema waichena kuzvigadzira kudzisa zvatinoita mukaatinochera pasi esa maporicero awatepo enyika ine zvatinoita toregerera yoenda kana yakanotunga muti womuhata nemuenzanisizvo atoone kushandikwa kwokunze isisu pachivanhu peoni vambo kunhoni kurarama hata hakuna chatiichadeo kuti isisu tiri pakutitikoeregura inoita kuti vanhu varara vakutaurayanajoka kubvira makare kare raindokumbirwa ichiita zvakadaro inonaya mvura dinoikumbira.
Kwewewo nzira dzechirungu dzatinoonawo dzekunayisa mvura yavanoti muchirungu cloud seeding, zvinhu zvamunoteverawo here sevanhu vatema?
Hatisi kushora, asi kana makatarisa nyika yezimbabwe inge dzengani dzingati dzobva uko dzoenda uko dzichiputisa makore, vangatoti nzvimbo nenzvimbo yoputisa makore ipakutonaya. Asi tiri kutaurira zvekuti madzimambo mashanu ari mudunhu reMount Darwin district maCentral akaita mukuerera uyu nepake nepake mukomberanwa chomatomo zvikuru tichiteya mvura mvura inonaya.
Zvamungakurudzirawo vana veZimbabwe kuti vasabata zvinogona kunge zvichitadzisawo kunaya kwemvura, nekuti tinonzwawo kuti vanhu vakabata bata mvura inogona kusanaya?
Inokurudzira vana vemuZimbabwe kunyanyisa kudunhu randitungamirira kuti ngavarege kuenda makomo matokumbira mvura vachinochomekera mireza mitsvuku. Aa, mune midzimu yedu, mune mhondoro dzedu, mune madekeswa atikateya nehari dzatikateya, nekuti kubva gore rakapera hari dzatikateya makomo dzatinoita kuti kunaite mvura tinenge takadzikudibira pasi dzakakudibira nomuromo. Izvozvi kupera kwemasvondo mairi takunodzikudibura idzodzo kusvikira mvura yatikuzotei yapinda muzihari idzodzo. Saka tokurudzira vanhu kuti vapfeke muchivanhu chedu varege kupinda munhuo vasina mugaapinde. Totiwo vanonamata hongu vane kodzero dzavo dzekunamata, ngavarege kuenda vachikanganisa midzimu yedu nemasvikiro edu nemhondo dzedu mumakomo matinenge takateya chivanhu chedu. Izvozvo zvinozorandiiao kuti mumakomo ndomune atotera mvura. Uyezve tikurudzirawo kuti pasatemetemo miti yakanyanya yachoka chirono chiforest pressure yanyanyisa miti inoita kuti mvura iyechitike.
Dzimwe nzira dzakumbira nadzo mvura kunze kwekubika doro ndedzipi, Changamire?
Kune vedzisondo vanengati vemachechi vane pavo pavanoitawo napo pokukumbira mvura napo. Asi unongozivawo kubvira nakare mvura inopeterwa, mhondoro dzinogona kuuyawo nemachiradzo nezvambwa zvekudya kuna mambo netakura ndoenda nazvo mudendemaro tonosiya imomo. Ini nzira yekuti tonokumbira nayo mvura. Asi zvinhu izvozvo zvinenge zvakaitwa namashizha matatu emuhacha.
Topeta hedu chirongwa Changamire Nembire. Doro ramabika iri ko pakuzorinwa apa vechidiki vanouyawo here vachizosangana nevechikuru apa kunwa doro iri?
Kwete, tine mizera yatinotokoka kuti taakuenda kunonwa doro riye nevanhu vanenge vachiridza ngoma vafuo vechikumbira mvura iyoyo. Ndomizera yacho, mvura inotokumbirwa nengoma dzinenge dzichiridzwa ipapa, kwete nevana vadiki. Aa, vanhu vabvazera.
Manga makateerera kuhurukuro yataita namambo Nembire vaClemens Nembire vekuMount Darwin muchirongwa chedu upenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.